manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 16 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma chikwata chichamirira bato ravo muparamende mumapazi ose ehurumende. Mutsamba yavakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda nezuro vachamisa vakazivisa kuti vaProsper Chapfiwa Mutseyami ndovachange vari mukokeri wenhengo dzeCCC muparamende vachiteverwa naamai Sicelesile Mahlangu. Mumwe vatevedzeri vavachamisa vatenda ibiti ndo vachange vachimirira bazi rezvehupfumi vari muparamende. Vamwe vakadumwa vanosanganisira munyori mukuru webato vaCharlton Wende avo vanenge vachiona nezvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo kuchitiwo vaGodfrey Costa variwo munyori webato muparamende. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti chikwata ichi achisi dare remakuru kota kwete asi kuti vanhu vachange vachinanganidza mapazi ehurumende nekunangana nemakuru kota emapazi aya muparamende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. Vachamisa vana kabineti yavaka apointa. Vachamisa vakadeploya mamembers of parliament. Kuti vavatibate basa muparamendi vachitarisira maresponsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire nyaya executive oversight kuti vanhu vachiziva vari muparamende kuti zvinhu zvinofambiswa sei kuti tigone kufollow up vanhu vari maspokespersons vachitaurira kuti paportfolio zvakamira sei paportfolio zvakamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaannounswa navachamisa kumazuva achateera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirocrats, vamwe vari kubva kumafield akasiyana, vatange vachiconstitute the alternative government ichapedzera vachamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo ichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavazive pakufamba vachaita tichigadzira musangano wedu weCitizens Coalition for Change uye tichigadzira nyaya yekuti tungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati savaJob Scholar asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa hapana unosiyiwa. Deployment yemaMP kuti vachitaurire vari kuparlament on behalf of the citizens kuti nyaya kufanira dzakamira sei kuzvipatara. Emama portfolio yakasiyana ndosaka muchiona kwapinza vanhu vari mudare reparamende. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekunzwisisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavachamisa kuchange kune vanhu nyadzvi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika yenepesi.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutewedzuri wemutauriri webato reCitizens Coalitions for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare kuchipinge neStudio 7. Tabato onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo padano ravachamisa iri.
Ndingaona sokuti zvakajekawo nokuti handi chikwata chebvute rekabhineti ba sekutsanangura kwavaita. Handitiko zvino izvi si ine vanhu vakati mudare reparamendi. Saka basa rinoitwa mudare reparamendi rehurukuro. Nhengo dzeCCC ishoma dzichimo nokuti tinoziva kuti zhinji dzakapinda by-election. Saka varimo imomo vanonanganidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabudai sokuona kwangu sokutsanangurawo kwavari kuita. Zvinhu zvakajeka. Zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona emabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo.
Saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata icho chemuparamende nechikwata chinganzi Shadow Cabinet?
Musiyano uri pakuti kana konzi Shadow Cabinet iyo inenge rava ndingati chikwata chavanhu vanhu veZimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshara hurumende pasarudzo. Dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari veCCC. Sezvamunongoziva kuti kana poenda padare recabineti rinenge riri dare rinenge rasefiwa neboka iroro kuti toripira kuvanhu. Kana mukaketa boka reCCC kuti rive rinonomba hurumende, ndiyo vamwe vavanhu vavanenge vachenge vachava muhurumende yavanhu. Saka zvakasiyana ipapa pakudaro.
Pane vagarawo vari kuchema kuti bato reCCC irori harina hwaro kana mastructures. Izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho?
Pfungwa idzodzo hadzisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda muchizvino zvino. Vatungamiri vose veCCC vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo. Muono weCCC wakatobuda mufungwa dzenhengo dzeCCC ndobumbiro iroro. Bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwepfungwa nomuono. Hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita bepa, kwete. Tingatora somucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi. Mhuri yokwangana neyokwangana pamusha baba namai vanotova nebumbiro. Asi hapana pakambonyorwa kuti totora gwaro iri nebhiro iri tidai. Bumbiro riripo tsika yemusha iwoyo namaitiro acho. Tikatora nyika yakaita seBritain izvozvizvi. Britain haina bumbiro rakanyogwa pasi asi inaro bumbiro remutsika. Saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro ezvinhu. Kana pfungwa dzavanhu dzangosangana kuti todai zvakaitira kuCCC.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa aburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelelen South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Mugwaro raburitswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mashoko akatenderedzwa padande mutande nezuro aya achinzi aburitswa nebepa naure Daily Mirror Manyepo vachiti mapurisa haana kumbobvira atambira mashoko akadaro. Vanyati vari kukurudzira veruzhinji kuti vasatore mashoko aya sechokwadi uye vati mapurisa ave kuferefeta nezvenyaya iyi mutsvakurudzo yekuda kuziva chinangwa chekuburitswa kwemanyepo aya. Hurumende inoti iri kufara nemabasa ari kuitwa nesangano reUSAID rekuAmerica ekuyamura vanotambura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe neyekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika 50, gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West, amai Mary Muliswa Chikoka, vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu semashwest takapiwa mutemo wekuteedzera maringe nekuti vatinenge tichishanda navo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwatikuita isusu ndezvekuti vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge tawanawo track record yakanaka nekuti tichiona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mashwest hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudzanai zvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamapurojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemu vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuAmerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1,020. So in terms of the whole package nemastartup ex zvaiitwa nemabohos nechi you find kuti even vanhu vandataura 6,000 vanogona kutinge vachidarika but the total budget amount yakashandiswa for the whole project ichisupporta maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa atangwa aya enderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwa anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoo University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartups aya masewing machines they to be trained kumavocational skills acho yekuti the sewing yacho inombofambiswa sei, the management yemushini wacho unombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kuna masimbi kana kuti kuweredha pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndiamai Melonsi Achinyani. Avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerutsiguro rweUSAID urwu.
And the benefiter from Masterpacks at a Pune USAID. And I was very happy to be able to story in the same youth. But empowerment and the PYE, I'm not able to get the story in this hard economy that we are living in. So I hope that we will be able to get the life of our children. And I'm not able to get the
chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu nemakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi bedingindira rekuti building and strengthening community resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwakasimba kwaenderera mberi mudunhu reDonbas muUkraine, apo mauto eRussia nemauto eUkraine varwisana nhasi mugovera. Zvombo zvemuchadenga zveRussia zvaputika maguta akawanda emuUkraine zvichirova muzinda wezvitundu musere musere pamwe nekukuvadza zvivakwa zviri pedyo. Iye zvinotoenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust vachange vachikurukura nesu pamusoro pematambudziko ari kusangana nemadzimai emuchitungwiza.
Muno muguta rechitungwiza tine matambudziko akawandisa semadzimai. Tinotarisa nyaya yedambudziko remvura. Hatina mvura, tirikurarama nemvura dzemungodhi, tirikurarama nekutenga mvura. Uye zvekare pekutengesera, tese tinoziva kuti hakuna makambani, tinorarama nekutengesa. Pekutengesera pacho nhasi panenge papwanywa mangwana tiripo tichishungurudzwa zvekare nevekanzuro. Uye tine matambudziko emasuweji, tirikurarama upenyu hwedu huri parumana nzombe nekuda kwesuweji iri kuyerera mudzimba isiri kugadzirwa yaane makore irimo. Nyangwe tikaripota madambudziko resuweji inenge ichinzi ichagadzirwa, saka utano hwedu chaihwo hatisive pahumire.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kuitika muchitungwiza zvakamira sei?
Nyaya yemhirizhonga iri kuitika musha kana kuti muguta rechitungwiza yekuti kuva madzimai ari kupondwa, madzimai ari kurohwa kunyange mudzimba yatingati gender based violence. Zvinhu zviri kuti shungurudzo semadzimai zvekuti hatikwanise kana kutorawo maleadership positions, hatikwanise kana kuzvimiririra, hatikwanise kana kuita zvinobatika nekuti tinenge tichitakashungurudzika. Rimwe dambudziko inyaya yesanitary pads. Tese tinoziva kuti madzimai ese tinoteera mwedzi wega wega, asi tiri kuona kuti sanitary pads radhura, hatina mabasa, tiri kutenga sanitary pads. Rimwe dambudziko ratinaro ratiri kukumbirisa kuti dai hurumende yapaongorora semaongororo ayakaita pamakondomu, kuti makondomu anowanikwa kanyamuzvimbuzi mahara, ngavaitewo izvozvo kumasanitary pads. Tozotarisawo zvimwe nyaya yenyaya yevana vedu, nyaya yedrug abuse muno muguta rechitungwiza. Vana vedu semadzimai tiri kushungurudzika. Vana ndo vari kufanira kudai vachitichengeta, vana ndo vanofanira kudai vari kumabasa, asi iko zvino vana vedu vaparara nenyaya yemadrugs. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutishungurudza muno muchitungwiza. Saka taka tichibatanidza matambudziko satinawo, kuti matambudziko chaiye kuti tirarame tiise chikafu patebhura. Tine masimu mothers, tina nagogo, tine shirikadzi, ovo vanhu vese ivava hatina chatiri kuita muno muguta. Tiri kurarama negwako mukwako, ndo matambudziko atina. Mishonga chaiyo kuzvipatara hakuna. Tine nyaya dzekunosununguka, tiri kubatwa rafu nemanesi. Unosvika ikoko onzi tenga chinhu chese kusanganisira tsono, kusanganisira kuya nemabhaketi emvura. Ndo mamwe mematambudziko atiri kusangana nawo muguta medu.
Semadzimai munofunga kuti matambudziko aya angagadziriswe sei? Tichiona kuti gore rinouya pachange paine sarudzo, madzimai ari kunyoresa kuvhota here?
Tiri kuedza nepatinogona kuti madzimai mazhinji anyorese kunovhota, uye zvekare vakwanise kuwanikwa vachikwikwidzawo pazvigaro gore rinouya. Nekuti munhu wechidzimai anonzwisisa dambudziko remvura riri munhu, nekuti anoda mvura zuva rega rega nekuda kwechimiro chatinacho. Saka tikaiunge tine makanselas madzimai akawanda muno muguta rechitungwiza, vachanzwisa ende vanotibatsira kuti service delivery inge ichiwanikwa, masuweji anga achigadzirwa, tivewo nedhemu redu rinovakwawo mudadhemu, tione mvura pamatepi kwete kutsiga kunge tiri kumusha.
Tiri ipapo panyaya yekunyoresa kuvhota, zvii zvamungakurudzire madzimai?
Ndikukurudzira madzimai ese kuti ngatinorejistai kuvhota. Kana usina zvitupa kana kuti maID inofunga iripo, chirongwa ichi chiri kuti huyai mune nemawitness enyu maviri mupuwe zvitupa. Ngatirejistei kuvhota madzimai kuti remangwana redu ritinakire, tigokwanisa kuwanikwa tichitorawo zvigaro izvi, tigokwanisa kuwanikwa tichichinja guta redu, tigokwanisa kuwanikwa tichinomirira iyo nyaya yemasanitary pads, nyaya yemvura, nyaya yemasuweji, nyaya yemabasa chaiyo, nyaya yekuti tivakirwe misika yatinokwanisa kubhadhara mitero tichitengesa zvatinoda tisingadzingirirwe, tisinga pwanyiro.
Tinoona kuti manga muine mhirizhonga imomo muchitungwiza. Takaona pachirasikirwa upenyu waMuzvare Blessing Ali. Izvo hazvisi kuita kuti madzimai atadze here kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika?
Ichokwadi zvinhu zvinorwadza, zvinotambudza mafiro akaita Sismo Blessing Ali. Zvinhu zvinotambudza zvikuru, ende ichokwadi kunotoona vamwe vakadzi vaakutotaura kuti hatingakwanise kupinda munyaya dzematongerwo enyika kuva ndikazoitwa zvaakaitwa. Zvinhu zvaafekta madzimai zvikuru, nekuti tisu takabereka, tisu zvekare madzimai acho takaona chimiro chaanchakaita mutumbi waSismo Blessing Ali. Zvinhu zvinorwadza ichokwadi zvekuti tiri kutotarisa kuti kune mamwe madzimai achatotadza kukwikwidza kutora zvigaro nekuda kwenyaya iyi.
ai wangu edu ndiyo ya ita.
Tinotenda zvikuru Mavelase. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives Upenyu Hwedu. Nasi tine hurukuro nava Elvis Mari vanove munyori uye vanofarira nyaya dzetsika nemagariro tichitarisa nezvezuva remusi wa 7 chikunguru iro rakatarwa neUNESCO sezuva remutauro weSwahili muAfrica paine kurudzira yekuti mutauro uyu uwe iwo mutauro weAfrica yose.
Tenda zvikuru nevateereri. Ichi chitiko ndinofunga chitiko chinofanwa kupembererwa munyika yeAfrica. Nesuwo muno muZimbabwe tinotarisira kuti ndokutanga kwekusununguka kwedu. Rangarirai vajonga kuti nyaya yokutaura ndiyo inoita kuti ipinze munhu wose ane chokuita nebudiriro yenyika yake. Saka kuva nemutauro wedu watinonzwisisa isu zvinoita kuti budiriro dzose dzichaitwa dzichabatsira kuti dzisanganise vanhu vose. Saka kana UNESCO nepasi rino raakuziva kuti Africa inokwanisa kuva nemitauro yainoshandisa kushandisa kuti ibudirire, ndinofunga ndokutanga kwokuti tive nebudiriro munyika yeAfrica.
Asika vamari Africa ine mitauro yakawanda, sei vanhu vazoguma vamira neSwahili?
Hongu, Africa ine mitauro yakawanda, asi isu ndinofunga chakakosha ndechekuti tikatarira Swahili inobatanidza mitauro yakawanda zvikuru, kubatanidza neBantu iyo mitauro inotaurwa kuzasi kweAfrica kudai, nevamwe vatakadyidzana navo chingava chirungu chingava chiArabhu. Mitauro yose irimo, uye mutauro weSwahili wava mutauro wakwanisa kuti nyika dziri kuEast Africa uku dzikwanise kusimudzira nokuvandudza kubudikidza nokuita tsvakurudzo, kubudikidza nokuti vanhu vavo vari munyika dzinosangana East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania nedzimwe nyika dzakatenderedza dzinoushandisa kunyange kuushandisa mudzidzo dzavana vavo. Saka mutauro waane chidanho chinoita kuti kana iwo ukasimudzirwa sezvawaitwa kudai, zvichaita kuti neimwe mitauro yosewo inotaurwa muAfrica isimudzirwe.
Takaona pachimboda kuitwa mubatanidzwa weAfrica asi zvakakona nemakakatanwa kana kusavirirana kana muono kusave nemuono umwe chete. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingashanduka kana tasvika panyaya dzemutauro?
Inini kufunga kwandinoita ndekwekuti chinhu chinotanga kubatanidza vanhu. Hakusi kungoti toda kuti tibatane, toda kuva neUnited States of Africa, toda kuva nokuti tive nepresident one muAfrica. Indotofunga kuti chinhu chinobatanidza vanhu mitauro, nokuti tarirai vajonga kuti kana tichitaura nyaya yetsika, nyaya yetsika inofambiswa nenyaya yemutauro nezvimwewo zvingazoitwa kuda kumapfekero edu, kudya kwedu nezvimwe zvakadero. Mukatarira nyaya yokudya, nyaya yemapfekero, tine zvizhinji zvatapanana muno muAfrica, mapfekero atinoita nemadyiro atinoita, asi nyaya yemutauro ndiyo yakanyanya kusimba, inoita kuti kwei tingakwanisa kuti tibatanidzwe pakutaura ipavo. Kuti kana ini mwana wemuZimbabwe ndikakwanisa kuenda kuNigeria, ndinokwanisa kungondotaura nemutauro unosunganidza uye unopinza mararamiro edu isu vanhu vomuAfrica. Kana taakuzotaura zvokuti toda kuita United States of Africa, kana even taakutaura toda kuita AU, zvaane chinotsigira kuti kubatana ikoko kufambire mberi. Vajonga, ndinozivira kuti ikoko kwamunogara kuAmerica, ndinotenda kana mukafamba mustreet mukanzwa umwe munhu achitaura mutauro wenyu wekuUMP uku, munhu iyeye hamutombotsvaki kuti mwana waani kana ndiani, munobva mabatana kudarika munhu pamwe wamusingakwanisi kutaura naye. Saka ndinotenda kuti mutauro chinhu chakakosha, uye ndo chinhu chinofanwa kutungamira mberi tozotaura nyaya yokuti tizvibatanidze panyaya yeupfumi, tizvibatanidze panyaya yemari dzatinoshandisa, tizvibatanidze panyaya yematongerwo enyika nezvimwe zvakadero.
Takaonawo kuti sangano reUNESCO rakatambirawo kana kutotara zuva remusi wa 7 chikunguru seWorld Kiswahili Language Day. Iko kutsigirwa kwezuva iri neUNESCO zvakakosha zvakadii?
Izvo ndo zvakakosha, nekuti zvazvaakureva nezvekuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe ndofunga naurwa iyoyo inotiratidza kuti kune nyika dzakatoti kuti dzakaita sana South Africa dzaakutotendera kuti mutauro iwoyo kutodero ikoko kureva kuti nyika dzepasi rino kana muno muZimbabwe tikada kuti taakudawo kuti dei taisaswahili kuti idzidziwe tinokwanisawo kuenda kune UNESCO toti tibatsirewo tiwane varayiridzi tiwane zvishandisiro zvakaita semabhuku zvaakukwanisika nokuti mutauro zvino waiswa pachitano chinoita kuti nyika dzose dziri pasi rino dzizive kuti mutauro uyu wakosheswa nesangano renyika dzepasi rino rose. Saka tinotenda kuti UNESCO yaita chinhu chakanaka uye tinotenda kuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe tichadawo kuti titevedzere zvaitwawo nedzimwe nyika zvinova zvakanaka zvikuru kuti kamwe kunze kwokuti tingotaura zvokuti toda kudzidzisa chijerimani toda kudzidzisa chichina toda kudzidzisa chakadai zvinova zvinhu zvakanaka kuti tizive mitauro yedzimwe nyika asi mutauro wakaita sechiswahili wemuno muafrica unobatanidza isu muafrica unofanwa kuti kunyanyotsigirwa zvikuru kuti ubatanidze vanhu vose vomuafrica nokuti chedu mamwe manzwi ari muswahili imomo nazuva tino tikwanisa kunge tichishandisawo kunyange muchishona kana muchindevere.
Manga makateerera kuna vaElvis Mari vanove munyori wemabhuku uye vakambove mukuru weNational Arts Council vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Pamitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi, ZPC Kariba yakunda Cranbourne Bullets 1-0, Bulawayo City ikakundawo Tenax 1-0, Ngezi Platinum ikaita Mangange 2-2 neCapes United, kuchitiwo Harare City ikakunda Triangle United 1-0. Wawa yakunda Highlanders 2-1, Manika Diamonds ikaita 1-1 neHerentals.
Oh yeah, yeah, yeah.
Nako kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelelen South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga, kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.